Rimwe gweta riri kumirira Passengers Association nevamwe vaviri vaWilbert Mandinde veZimbabwe Human Rights NGO Forum vanoti vari kuda kuti mapurisa ambomira kusunga vari kukwira mishika-shika sezvo mapurisa aya ari kutyora mutemo weRoad Traffic Act.
Dambudziko redu guru riri kuuya pakuti hatisi kuona mutemo unoita kuti mapurisa asungire vanhu kuti vakwirira chii mabhazi asina kunyorwa kunzi ZUPCO kana kuti mota dzisina kunyorwa kunzi ZUPCO. Svondo rakapera chairo takanzwa kuti pane mabhazi anodarika anosvika kana 41 akanga atombotorwa nenyaya iyo yekuti aifamba iwo asina kunyorwa kunzi ZUPCO achitakura vanhu zviri kunze kwemutemo. Hongu izvozvizvi tiri kuona kuti pane dambudziko rekuti mapurisa pavari kusunga vanhu vari kuvachaja kana kuti vari kuvabhadharisa mafaini ekuti vanhu ava vatakurirwa panzvimbo isingabvumire kutakurirwa vanhu. Ndiyo mhosva yavari kubatwa nayo, asi pavanozobatwa vanenge vari vanhu vanga vatofamba vaenda, havasi kunge vabatirwa apo pavanenge vachinzi vakwirira. Saka mapurisa vari kushandisa mutemo usiri iwo.
Vanokokera mabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vatiwo dambudziko rezvekufambisa rinogadziriswa kana makambani abvumidzwa kukwikwidzanawo neZUPCO.
Tikukurudzira hurumende kuti kuve nemafranchise akawanda, kwete ezvipo chete asi mafranchise akawanda anoita kuti vanhu vange vachitakurwa zvakanaka mumaguta.
VaCharles Nyoni avo vanova mumwewo vakasungwa svondo rapera mushure mekunge varohwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekukwira motikari isiri pasi peZUPCO vatiwo kambani yeZUPCO yaremerwa nemutoro.
Dambudziko rekunetswa kwetransport riri pachena. Hurumende haifanira kumonopolisa ZUPCO. ZUPCO ikompetita, inofanira kuwana competition mubhizinesi. Hakuna bhizinesi rinooparita riri rega. ZUPCO ngavaite mabhazi avo, vaite sevhisi yavo inokompita nemakombi, kwete kubvisa makombi kusina solution.
Mumwe mufambi vaJeff Chaitezvi vatsinhirawo kuti mabhazi eZUPCO mashoma, izvo zviri kusiya vafambi vachimira kwenguva yakareba uyewo vachikwira mabhazi akazarisa zvinovaisa panjodzi yechirwere cheCOVID-19.
Vanhu vari kumira munguva yakareba mumitsetse kwemaawa mairi matatu kuti wane chekufambisa kuenda kumba kana kubasa, uyezve tiri kuziva kwenyu kune chirwere checovid chekutekeshera. Mabhazi imomo tinonzwa hurumende inenge ichiti vanhu vanenge vakaita social distance, but ukaona mamwe mabhazi acho anenge akazarisa kusvika nepadhoo chaivo munhu 100.
Munguva shoma yapfuura vaimbova gurukota rezveutano vari nhengo yeMDC Alliance Dr Henry Madzorera vakaudzawo Studio 7 kuti kushomeka kwemabhazi eZUPCO kuri kukonzera kuungana kwevanhu zvakanyanya, vakayambira kuti zvinogona kukonzera kupararira zvakanyanya kwechirwere cheCOVID-19. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti hurumende iri kutarisira mabhazi makumi mashanu matsva, asi akakasike kutanga hurumende ichivimbisa kuti mabhazi ari kuuya pasina chinobuda. Kambani yeZUPCO inoti inoda mabhazi zviuru zviviri kuti munyika muve nezvekufambisa zvakakwana, asi pari zvino ine mabhazi 262 chete, uye mamwe ese mabhazi ariko ndeemakambani akaenda pasi pechirongwa cheZUPCO. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.